Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musoe muvhuro Gumiguru 21, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa oferefeta kubhombwa kwakaitwa ofisi yenhengo yezano PF muHarare. Gavhuna veRBZ anoti vari kutora matanho kusimbisa ZIG. Kwasara mazuva 14 kuti sarudzo yemutungamiri wenyika iitwe muAmerica. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mahofisi yekambani yegweta rinozivikanwa munyika vaGoodwills Masimurembwa avanowasa chigaro wezanu PF mudunhu reHarare akabhombwa nemusi wesvondo mangwanani nevanhu vasati vaive kuzivikanwa kuti ndava naani. Pane mashoko asina kutsinirwa yekuti imba yemutevedzeri wavo muzano PF vaEfraim Fundukwa yabhombwawo nhasi mangwanani. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMasimirembwa vaudza Studio 7 kuti vanhu vaive nemotokari nhatu, mbiri dzeToyota Fortuna neHonda Fit, vakasvika pamahofisi avo ari muguta reHarare vakadira peturu ndokusunga mushandi wavo anochengeta pamahofisi aya vasati vatungidza moto pamwe nekukanda bhomba repeturu nepawindo. VaMasimirembwa vati mifananidzo yeCCTV inoratidza pachena kusvika kwakaita varume vatanhatu pamahofisi aya nazvose zvakaitika kusvika pakupi sama ofisi aya nemushandi wavo.
Tikaona vanhu vayaonga vari vatanhatu mamonya vachipinda vachibatidza moto apo, moto uchibvira pano paveranda patiri. Tichiona vakutiza nekuti paakanga abata moto zvamunoona zvei zvatinomboona maTV munhu ari moto ndozvakaitika panapa.
VaMasimirembwa vati midziyo yakaparadzwa inokosha zviro zvishanu zvemadhora asi mushandi wavo akakuvara zvakaipisisa.
Utsinye hwakarakidzwa nevanhu handisati ndambouona hwekuti munodira munhu peturu muviri wake mokwenya machisi kuti munhu atsve. Ndauzviona mumafirimu kana kune dzimwe nyika kwete muZimbabwe. Saka vanhu vakauya panapa mhondi chaidzo dzevanhu.
Vati havazivi kuti chingave chii chakaita kuti mahofisi avo abhombwe, vachiti nyaya iyi yave kuferefetwa nemapurisa. Munemo nyaya isina kutsinirwa, imba yemutevedzeri wavaMasimirembwa muzano PF vaEfraim Fundukwa inonzi yabhombwawo nhasi mangwanani asi vaFundukwa pachavo vaudza Studio 7 kuti havana chavanoziva, vachiti tibvunze vange vachifambisa mashoko aya pamadande mutande.
Ivo vanyori ndo vanoziva kaitingavapindurira ndo vatsvakaka kuti ndo zvaitika vanobuda izvizere ivavo.
Mutauriri wemapurisa vaponyati vati vachiri kuferefeta nyaya iyi uyevo hapana chavangavanzwa panyaya yavaFundukwa. Mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko muzano PF vaFarai Marapira vati zvakaitika kumahofisi avaMasimirembwa zviri kunze kwemutemo uye mapurisa anofanira kusunga vakapara mhosva iyi. Patavabvunza kuti chingave chii chiri kukonzera izvi, vaMarapira vati vakamirira zvichabuda muongororo wemapurisa.
Tichatozokunzwa nemapurisa kana vachinge vapedza mainvestigation vapari vemhosva vabatwa, tochiziva kuti zvingava papi.
Asi muongorori wezvimatongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika kuvanhu vezano PF zvinogona kunge zviine chekuita nenyaya yekuti mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri wezano PF vaEmerson Mnangagwa voramba vari muhofisi here kana kuti kwete. Sezvo nyaya iyi iri kunetsa kwete munyika chete asi kuti nemubato iri.
Nogona kufungira kuti zvine chokuita nenyaya dzirimo mazvano. Dzekuti vamunanga gwavoramba varipo here kana kuti vopiwo vomira kana panopera temu yavo.
Vamudzengi vati makakatano aya anogona kupera chete kana ivo vamunanga gwa nemutevedzeri wavo vaConstantine Chiwenga vakabuda pachena nekuudza vanhu vavo kuti varege kurwisana nenyaya iyi. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti zviri kuitika izvi zvine chekuita nenyaya dzeutungamiriri muZANU-PF.
Maybe maperceived enemies avo kana kuti vanhu vari kuda kuti kuvashishidzira kuti vavhunduke vasava nechekuita maiteedzerano nesuccession battle irimo munyika yeZimbabwe pari zvino.
Kunyange hazvo vamunangagwa vakataura pachavo kuti vachasiya basa pachapera temu yavo yechipiri, pane chimwe chikwata mubato ravo chiri kuramba chichivakurudzira kuti varambe vari panyanga kusvika 2030. Vanhu vari kuti vamunangagwa varambe vari mutungamiri wenyika vanosanganisirawo vanhu vakaita savamasimirembwa avo vanogara vakabuda pachena vachitsigira Vision 2030. Asi izvi zvinonzi zviri kupikiswa nechimwe chikwata chinotsigira vachiwenga muZANU-PF, icho chiri kuti bumbiro remutemo wenyika rinofanira kutevedzwa, izvo zvave kukonzera makakatanwa mubato iri. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Apo kurudzira yekuti mutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri weZANU-PF Emmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro iri kuramba ichikura, vamwe vari kuonekwa sekunge vari kupikisana nekurudziro iyi vanoti vave kutambira mashoko ekuvatyisidzira kubva kuchikwata cheZANU-PF chinonzi chiri kuda kuti vamunangagwa vatonge kusvika madhonge amera nyanga. Mumwe wevanoti vari kutumirwa mashoko ekuvatyisidzira ndevaimbove nhengo yevechidiki muZANU-PF vari sachigaro wesangano revana vevakarwa hondo yerusununguko reChildren of Zimbabwe War Veterans Association vamunyaradzi Shoko. Vashoko vanoti vari kutumirwa nenhengo dzeZANU-PF mashoko ekuvayambira kuti vasaedza kudira majecha muurongwa hwekuti vamunangagwa varambe vari pachigaro. Mune imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande, gurukota redunhu reMidlands vaOwen Mudancube vanonzwika vachishevedzera pamusangano weZANU-PF slogani yekuti pasina mai vamunyaradzi Shoko, izvo zvinonzi navashoko ikurudziro yekuti mai vavo vaurayiwe. Studio 7 yakundikana kubata vaNcube kuti tinzwe divirawo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita navashoko.
Mashoko aminista Mudancube, mashoko anosvoresa nyika kuti ionekwe senyika isingakudzi mitemo kana kodzero dzevanhukadzi. Mashoko anoshoresa zvezvakare President vaMnangagwa, nokuti vanenge vakatsara munhu akaita savaOwen Mudancube asina rukudzo nevanhukadzi, asina rukudzo nevakarwira nyika ino, vanova ivo zve vakasunungura nyika ino kuti ivo vaNcube vave munhu ari pachigaro chavari nhasi vachiva minista muZimbabwe yakasununguka. Saka mashoko asina kunaka kuti pasi namai vamunyaradzi Shoko, zvinongorova izvo kuti mai vamunyaradzi Shoko vanofana kufa. Tinozvishora ende zvinhu zvisina kunaka. Tinokurudzira vaNcube kuti vabvise mashoko avo.
Asika imi vashoko, muri kunzi hamuchisiri nhengo yeZANU-PF, sei muri kupindira munyaya dzeZANU-PF?
Aiwa kamukoma jonga, kana vangotanga kwakutaura zveconstitution yenyika yeZimbabwe, zvinoreva izvo kuti zvaakutokoka mhuri yose yeZimbabwe kuti isumuke. Iyi constitution yenyika yeZimbabwe yakasiyana neconstitution yeZANU-PF. Isusu sevada vemoral veterans tiripo as watchdogs, tiripo as vanguards. Nyika yeZimbabwe inhaka yedu, naizvozvozvo ibasa redu kunge tichikurudzira vana veZimbabwe, kunge tichivataurira kuti vazive, tivasvinudze kuti aiwa ndo zviri kuitika izvi, uyezve hazvisi pamutemo baba Jonga.
Saka ivo amai venyu vakatambira sei mashoko iwaya akataurwa navaNcube?
Tirikutozama nepose patogona kuti mashoko avaNcube asasvika munzeve dzavo. Saka tirikutozamawo kuti vasazviziva, tichitotyira iwo madande mutande aefonids kuti vanogona kungozosangana namashoko aya kana kungonzwa namasahwira.
Mune matanho amuri kutora here pamusoro penyaya iyoyi?
Iyi decision yemuri kuti inge ichizenge ichiona kuti yoisa police report here kana kusuwa vaNcube, nokuti aiwa mashoko asina kunaka. Saka ipapo ndinomirira mhuri kuti ipe decision, kwete inini.
Avanga vari vamunyaradzi shoko vaimbove nhengo yevechidiki vezanu PF vari sachigaro wesangano revana vevakarwa hondo yerusununguko reChildren of Zimbabwe Veterans Association vari parunare neStudio 7. Sezvo takundikana kubata vanxube, tabata mushandi mukuru muhofisi yezvokubudiswa kwemashoko mubato rezanu PF vafarai marapira kuti tinzwewo pamiri yebato ravo panyaya iyi.
Vamunyaradzi shoko mazira andinoita havasi member ezanu PF havamo mumagwaro emastructures ezanu PF. Zvisinei, kana vada kupindira munhau dzebato rezanu PF, dzebato risiri ravo ngavasacheme-cheme kana vemubato iroro vavapindura, nekuti paunoexercisa mvumo yako yekutaura, ziva kuti wautaurira ane mvumowo yekuexercisa right yake nemvumo yake yekukupindura. Saka vamunyaradzi shoko vakadenha.
Vanga vari mushandi mukuru muhofisi yezvokubudiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Munokwanisa kuita izvi muchishandisa linki yedu iri paFacebook. Asi munogonawo kuenda paWhatsApp, moenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona, mobva mati tevera kana kuita follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu muAfrica, kana kuti Africa Human Rights Day. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu akawanda muAfrica anoti hurumende dzakawanda dziri kutyora kodzero dzevanhu. Asi hurumende yeZimbabwe ichitaura kumusangano wekodzero dzevanhu iri kuti yakaisa ruoko rwayo pazvibvumirano zvakawanda zvekuzvipira kuremekedza kodzero dzevanhu. Kuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Zvitlishira yachema kuti muAfrica zvinhu hazvisi kunyatso kufamba nemazvo. MaAfrican governments, vatungamiri vari kutungamira nyika dziri muAfrica, havasi kuremekedza kodzero dzevanhu, havasi kuremekedza kubatwa kwakanaka kwezvizvarwa zvemuAfrica. Saka tati izuva ranga rakanaka kupembera, asi sezvizvarwa zvemuAfrica tiri kunun'una chaizvo nekumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muno muAfrica.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Sezvamakaona mari mwezuro yamusomugovera kuMozambique, tine gweta raimirira mutungamiri weopposition party kuMozambique akaurayiwa, kusiko kwega conflict, hondo, kurwisana, kuchorwa kwekodzero kuri kuwanda kuna Sudan, South Africa, Mozambique, Angola, na Swaziland. Zimbabwe irimo futi zvakare, tanyunyutawo kuti muZimbabwe kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa.
Asi kahurumende yeZimbabwe iri kuti yakaisa runyoro rwayo kana kuti signature pane zvibvumirano zvakawanda zvinoita kuti izvipire mukuremekedza kodzero dzevanhu idzi vamafunda.
Hongu, hurumende yeZimbabwe yakasaina sekutaura kwamaita the African Charter inotarisira kuremekedzwa kwekodzero dzakawanda. Kune mainstruments akawanda arimo anosimbisa kuremekedzwa kwekodzero. Asi tiri kungoona kuti kusaina uku kwakaita hurumende kuisa signature yayo on several instruments anoremekedza kodzero. It's just kungosaina chete, pakangoiswa signature chete kungobharangidza kungoti so long, tango saina matick box, tango tika, tangoti hongu haizvi tinoita, hongu zvitinobvumira nazvo. Asi on the ground, zvinhu zviri kuitika on the ground zvinhu zvisina kuremekedza kodzero, zvinhu zvisina kuremekedza respect for human rights in Zimbabwe.
Mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Gavhuna vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vari muno muWashington DC pamusangano wepagore World Bank neInternational Monetary Fund. Musangano uyu unopindwa nemakurukota ezvemari, magavhuna emabhanga enyika, nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye masangano akazvimirira. Nasi vamushaya vanhu vatanga nekupinda mumusangano wenyika dzekuchamhembe nekumabvazuva kweAfrica we-2024 Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa Combined Forum. Vachitaura kumucheto wemusangano uyu, vamushaya vanhu vati vari kuita zvese zvavanogona kuitira kuti uremu hwemari yeZig usarambe huchidzika. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi munyika dzinoti Zimbabwe yave kutofanira kushandisa hayo dhora rekuAmerica nekuti zveZig zvakona n'anga murapwa achida, kunyange hazvo vamushaya vanhu vati Zig richasimba. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navamushaya vanhu nezvenyaya iyi.
MuAmerica tafambira kumusangano unoitwa weWorld Bank neIMF gore negore kuita kuti nyika dzese dzinosangana dzichitaura nenyaya yezveupfumi hwenyika nekuti tobatsirana sei kuti zvinhu zveupfumi hwenyika zvifambe.
Munoona misangano yakadai ichibatsira here pamabasa amuri kuedza kuita seZimbabwe?
Misangano yakadai inobatsira nokuti nyika dzakawanda tinenge tiripo tichichinjana maideas kuti vamwe vanozvifambisa sei kunyika dzavo, tovanawo zvatinokwanisa kutapa kune zvinenge zvichiitwa nevamwe. Tichitaurawo neveWorld Bank neveIMF vongu tinoziva kuti muZimbabwe vasati vava kutipa mari, asi vanotipa inonzi technical assistance yekutibatsira kuti tikwanise kuita mapolicies anoumbidzira nyika.
Muchange muri kuenda here kunosangana neivo vekuWorld Bank neIMF muri muno muAmerica?
Vongu tine misangano yakati wandei navo. Tichasangana.
Munoshuvira kuti zvii zvichabuda pamusangano uyu?
Zvichabuda pamusangano ndezvekuti vangatibatsira sei kuti tiumbidzire nyika yedu.
Tinoona zvakare kuti vazhinji vari kuti ivo takaona muchiunza mari yeZig uyezve muchitimi inobhekwa negold. Zviri kushanda here pari zvino? Vamwe vari kuchema-chema kuti uremu hwayo huri kuramba uchidzika.
Ichokwadi kuti mari yedu yakabatwa, yakasimbiswa negoridhe ratinochera munyika medu. Iko zvine izvi kutaura kwatiri kuita, mari dzevanhu vese dziri mumabhengi atinoti madeposits i10.9 billion dollars. Tiri pa 10.9 billion iyoyo kuti ndo mari dzevanhu dziri mumabhengi. Mareserves edu kutaura kuti goridhe redu ratinaro mumavaults rinoita iro $450 million. Makatarisa kudaro, dai taida kuti titenge madeposits ese enyika ari mumabhengi, tinokwanisa kuzviita neexchange rate iri pasi pasi pe25 yanga irikoi. Zvinoreva kuti tine goridhe rakawanda rokuti tibate mari yedu isadonha futi zvayakamboita.
Saka pari zvino tiri kuona zvakare kuti mumefi mumu vari kuwanikwa ivo vachipembera kuti vasvitsa 30 years. Munotiina zvezvi tichiona kuti vanoshanda vari muZimbabwe?
Tinofara nekusvika 30 years kwemefi mumu nokuti sezvamunoziva Zimbabwe ndo kune musha wemefi mumu, ndisu mahosts emefi mumu. Tinoshanda nawo muzvinhu zvakawanda maererano netechnical assistance nekufundiswa kwatinenge tichiita kuti toita sei kuti nyika ibudirire ikwiridzirwe. Saka tinotenda kuti vava nemakore 30 tichishanda navo isu semahosts avo tine yavo fanira kuzvikurusa.
Vanga vari gavhana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavano vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari paMayflower Hotel muWashington DC muno muAmerica. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muMozambique akanda hutsi hunokachidza kumutungamiri webato guru rinopikisa pamwe nenhengo dzebato rake apo anga achitaura nevatori venhau nhasi zvamanikidza vanhu kutiza vachitsvaga pekuhwanda. Nyika iyi iri kuramba iine kutyira kusagadzikana kwezvinhu zvichitevera sarudzo dzine mutauro pamwe nekuurayiwa kwevanhu vaviri vane mukurumbira vanobva kubato rinopikisa. Vatungamiri vekuchengetedzwa kwezviwanikwa nezvakatikomberedza vaungana nhasi muKali muColombia kumusangano wekuongorora kukwira kwekuparadzwa kwezvakatikomberedza pasi rose pamwe nekuona nezvezvivimbiso zvakapiwa nenyika dzepasi rose mukuchengetedza miti, mhuka nenzvimbo dzakakosha. Musangano wemasvondo maviri weUnited Nations Biodiversity Conference kana kuti COP16 uri kutevera mumwe wakaitwa kuMontreal muna 2022 apo nyika 193 kana kuti 196 dzakasaina chibvumirano chepasi rose chekuchengetedza zviwanikwa. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti madzimai akawanda ari kusangana nedambudziko remapundu emuchibereko kana kuti uterine fibroids, zvinopa kuti vamwe vanetseke kubata pamuviri kana kuzvara nguva yemwana isati yasvika pamwe nekurasikirwa neropa rakawanda. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Dr. Crispin Ngwenya, chiremba pachipatara chemaisi kume maternity 24 hours muguta reGweru, vanoti mapundo aya anowanikwa muchibereko chevanhukadzi achikanganisa utano hwavo.
Mabundu aya anogona kuita mukatikati mechibereko, anogona kuita munyama yechibereko, anogona kuita kunze kwechibereko. Dzimwe nguva unogona kusambozozviona kana kusaita maproblem, asi ukaitwa kana scan unogona kuwanwa nekaunga bundu kwauinako. Unogona kurwadziwa muchibereko, unogona kubleeda zvakanyanya kuita kuti maperiods anenge ari heavy kana kungobleeda zvakanyanyisa uchibudisa ropa usingazivi kuti pasina kana nguva wadzokera kuteera kana kusafambisa tsvina zvakanaka.
Vatiwo mapunda aya anogona kukanganisawo madzimai kuita mbereko.
Anokwanisa kuti munhu aite mamiscarages kana munhu asabata pamiri zvakanaka. Anokwanisa kuti pamiri pabve. Munhu ane madambudziko aya kurusa ndechekuti anofanira kuenda kuna
Dr. Chinamura Muteve, mumwe chiremba wezvibereko, vati mapunda aya anowanikwa kana munhu atanga kutevera.
Pavana vadiki vasati vasvika zera rekuita maperiods, hapana watakamboti tanyatsoona ane mafibroids. Uye kana vakura vasvika pamenopause, anoguma kukura asingachanyanyovapi maproblem. Kureva kuti mafibroids aya ane kuwirirana nemahormones anonzi progesterone neestrogen, ndiwo anoita kuti zvikure zvichibatana negenetic neenvironment nekuti tinodya chikafu chakadini.
Vayambirawo kuti akasarapwa mapunda aya anogona kuti madzimai arasikirwe neupenyu.
Kana riri mukati mechibereko, chizhinji chatinowana kubleeda kwakanyanya kuna afekta upenyu hwemunhu zvekuti anogona kutofa. Pakukura kwawo anogona kuzadza dumbu, ozadza mupelvis. Azadza mupelvis anogona kukombresa bladder. Wonzwa uchingoti paunenge wangoti garei garei wakutoda kutonoita weti, nhombo dzinogona kubva kuti unogona kutadza kubatira pamwiri.
Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuongororwa mapundu aya navana chiremba, vachiti havo kashoma kuti anga ari gomarara. Vamuteve vati kune nzira dzakasiyana-siyana dzekurapa mapundu aya zvichienderana nemamiriro anenge akaita muchibereko. Vati imwe nzira ndeoperation, asi mumwe akaitwa operation Mozhare Patricia Dlovu vaudza Studio 7 kuti zvakavadhurira zvakanyanya.
Inini ndakaitwa operation yemafibroids. Mari dzese dzandakabvisa dzinosanganisira Maria Doctor wekurarisa naMaria Doctor wakandiita iwo operation nemari dzekutenga ropa dzese dzainanaira kusvika $3,000.
Chiremba uye vari mutevedzeri wemukuru wechikamu chinoona nezvekuchengetedzwa kweruzhinji panyaya dzebonde kana kuti reproductive health mubazi rezveutano, Dr. Lucia Gondongwe, vanoti zvinokonzera mapunda aya hazvizivikanwi. Vati madzimai anosangana nedambudziko iri anobetserekana nekuitwa maoperation kana kunyungudutswa mapunda aya nemishonga. John Hopkins Medicine inova imwe yezvikoro zvekuAmerica zvinoita tsvakiridzo munyaya dzeutano inoti madzimai ari pakati pezvikamu makumi maviri nemakumi mashanu kubva muzana achiri pazera rekuzvara ane mapundu aya. Chikoro chepamusoro ichi chinotiwo zvikamu makumi manomwe nezvinomwe zvemadzimai kubva muzana zvinoita mapundu aya. John Hopkins inotiwo mapundu aya anogona kuva ari mumhuri kana kuti family history. Madzimai ane muviri yakakurisa nevane chirwere chemwoyo kana kuti high blood pressure ndevamwe vari panjodzi yekuita mapundu aya. Ndakamirira Studio 7, ndine Rutendo Mawere.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Apo kwasara mazuva 14 kuti sarudzo yemutungamiri wenyika yevamiriri vematunhu, magavhuna nevamwe iitwe muAmerica, Blessing Zulu Studio 7 nhasi ari kutarisa nyaya yemari inodiwa kuti munhu akwanise kutsvaga rutsigiro.
Sarudzo dzemuAmerica ndedzimwe dzinodhura zvakanyanya pasi rose. KuBritain muna 2019 mari yakashandiswa musarudzo yainge iri shoma nekakapetwa makumi maviri nemana zvichinzaniswa nesarudzo dzakaitwa muAmerica muna 2020. MuAustralia musarudzo ya 2019 mapato ezvematongerwo enyika akashandisa zvikamu makumi mashanu kubva muzana chete zvemari yakashandiswa nemunhu mumwe chete musarudzo dzemuAmerica muna 2020. India ndiyo ine sarudzo yakashandisa mari yakawanda muna 2019. Mari iyi yainge yakawanda kudarika mari yakashandiswa musarudzo dzemuAmerica muna 2016. Asi mari yakashandiswa neIndia yakava shoma zvichienzaniswa nemari yakashandiswa muAmerica muna 2020. Muna 2020, mari inodarika mabhiriyoni gumi nematanhatu emadhora ndiyo yakashandiswa musarudzo yemutungamiri wenyika pamwe nesarudzo dzenhengo dzedare reCongress muAmerica. Mari iyi inosanganisira mari yakashandiswa musarudzo yemutungamiri wenyika, dare reSenate nereHouse of Representatives, mapato nevamwe vanenge vaine mari dzavo vanenge vachitsigira vavanenge vachifunga kuti vanozoita zvido zvavo. Ko, vanokwikwidza vanoshandisa mari iyi kuita sei chaizvo? Mari yakawanda inoenda pakuzvishambadzira. Imwe mari inoshandiswa mukuita basa, kubhadhara mari yevashandi uye kutsvaga nzira dzekuwana imwe mari yekuzvishambadzira. Asi munhu ane mari yakawandisa ndiye anokunda here? Hongu, asi kwete nguva dzose. Muna 2022 musarudzo dzepakati petemu, zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana zvevanhu vaida kusarudzwa kuva nhengo dzedare reHouse of Representatives uye zvikamu makumi masere nezviviri kubva muzana zvevanhu vaida kuva nhengo dzeSenate zvakashandisa mari yakawanda ndizvo zvakakunda musarudzo idzi. Asi kana munhu akunda musarudzo, kutsvaga mari hakupere. Vasarudzwa vanoramba vachitsvaga mari kuitira sarudzo dzinotevera.
Tinotenda Blessing. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiko makadiko pastudio 7 apa. Toda kutaura panhau yestudio 7 muchiti hamuna divi ramakarerekera. Tinoona zvimwe zvinhu zvinoita sokuti zvine divi rakazvakarerekera. Tagara seimano kutaura nenyaya dzeAmerica. Toda kuhwa zvinoitika paMozambique apa. Makanyarara kasi hakuna vatori venhau vestudio 7 here paMozambique apo? Hapana vanhu vanotora nhau dzestudio 7 here? Ndo zvatinoda kunzwa, nokuti tine tichiona zvakasiyana siyana. Asi tonzwa muchiti kwai hamuna divi ramakarerekera
pastudio apa. Aiwa, iyi nyaya iri kutorwadza yekuti hanzi nemunungaisa Kathy Coven kuti atungamire zvemutambo uyu. Ngaandoita kochi yevanhu vanosambira uko, ndo kwake uko kutambira mvura kunge njuzi uko, kwete zvavo zvokuda kuti utunzira kuti anzire zvemutambo. Izvavo tadzotogadza National Sports Stadium iri November tiri kutamba neKenya, tokwira mabhazi ichiva kuona bhora kuSouth Africa kuOrlando Stadium zvishuwa, but National Sports riripo wanyatsosima lono gadzira matoirets mvura everything roita ground bhora kutambirwa munyika. Toonawo bhora muchiuzwa Zimbabwe iri kutamba neKenya, tipedza mari izvo kugara muhotera muri muSouth Africa muchimirira game neKenya. Kezi Covid ringaite serious, kwete zvari kutiitira baizvo.
Mozambique hazvisina mira zvakanaka izvizvi.
vanhu vazhinji vakubatira ura mumaoko vachityira upenyu hwavo nekuda kweelection yarigiwa ende zvichikonzereswa nechihurumende chezanupf ichichi chinotuma vanhu vachinovhota kumozambique vachiriga mumozambique handizivi kuti vane mwoyo here vana munangagwa kana kuti havana mwoyo kana kuti vakasikwa masikirwo api.
Tinotenda vateereri anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Gibbs Dube.